Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 10 nyamavhuvhu August 2021. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Dzimwe nyanzvi dzezveutano dzinorumbidza hurumende mukuwedzera masvondo elockdown. Bazi rezvemari rinokurudzirwa kuumba kuvimbika kana richida kupinza muhomwe dzehurumende mari inobva kuzvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. COVID-19 iri kutapurirwanwa zvine mutsindo mudunhu reFlorida. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave zviuru zvitatu zvine mazana mapfumbamwe ane gumi nevasere 3,918, zvichitevera kufa kwevanhu gumi nevapfumbamwe 19 nezuro. Vanhu mazana mashanu ane makumi maviri nevatanhatu 526 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro. Kusvika pari zvino vanhu muZimbabwe vabayiwa nhomba yekutanga yokudzivirira COVID-19 vave miriyoni imwe chete ine zviuru mazana masere ane makumi mapfumbamwe nezvinomwe zvine mazana mana ane gumi nevana 1,897,414. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave miriyoni imwe chete ine zviuru makumi mana nezvina zvine mazana matatu ane makumi matanhatu nevashanu 1,044,365. Hurumende inoti chinangwa chayo ndechekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika. Kubva zvatanga COVID-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru zana negumi nezvitanhatu zvine mazana masere ane makumi mashanu nevatatu 116,853. Vapora munyika vachiita zviuru makumi mapfumbamwe ane mazana maviri negumi 90,210. Nezuro mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakawedzera nemamwe masvondo maviri urongwa hwekuti vanhu vagare mudzimba kana kuti lockdown, vachiti kunyangwe huwandu hwevari kubatwa nechirwere ichi huri kudzikira vanhu vakawanda vachiri kufa. Vaimbova gurukota rezveutano muhurumende yomubatanidzwa Dr. Henry Madzorera vanorumbidza hurumende nedanho rayatora iri vachiti Zimbabwe iri mugwara rakanaka asi hurumende inofanirwa kuedza kubatsira vanhu vari mudzimba. Dr. Madzorera vanoti Zimbabwe inofanirwa kurega kuzvirumbidza ichiti ndiyo nyika iri kuita basa rekubaya vanhu nhomba kupfuura dzimwe nyika muSadak nemuAfrica. Vachiti Zimbabwe inofanirwa kuramba yakatarisana nechinangwa chayo chekubaya nhomba vanhu mamiriyoni mana mwedzi wega wega.
Chirwere cheCOVID-19 chichiri kubhebha zvikuru muZimbabwe zvokuti pari zvino hatingagunun'une kuti hurumende yawedzera mazuva elockdown. Asi chatoda kungotaura ndechekuti lockdown iri yega haigona kushanda, inoda kubetserwa nezvimwe. Ndofunga kuti hurumende ndopairi kukundikana pane zvimwe zvinobetsera lockdown.
Zvimwe zvinobetsera kuti lockdown ibudirire ndezvipi?
Tiri kuona zvino tiri kugara tichichema kuti mabhazi ezupwo ari kugara akatakura vanhu vakazarisa, hamuna social distancing. Hurumende ndiyo inofanira kunge iri kuita enforce social distancing mumabhazi, muzvitoro, kwese kwese. Ndokuti lockdown yedu inzi yashanda. Masabhuku ari kushedza vanhu achiunganidza vanhu mumareservamu. Tiri kungonzwa maripota akawanda vanhu vachikomplaina kuti taunganidzwa nasabhuku. Hurumende ngaimeke shuwa kutuma sabu kwa ongani zevano. Pane machechi harukura mbachi mita taka mutora nesu mapostori fiki ya pura yu. Hei zino turuku za utuma ziyo na anga hariko kudefe uko. Achimita hariko uko. Waka wanda. Izozo double standards ziruki ituwa ni government. Kutuwa mwanda na mbisa kumita wa mwachi bufumizko. Zaka shata. Ndozo nita lockdown isa shata. Isa nake sorry. Isa shande. Urumeni ngaira dizine moyo wese kutizo waruda watu lockdown ishande, waruda watu timise chirweleche COVID-19 ichi. Niku gazisa zmojwese janda taura isu. Ma social safety nisa to garati chema nao, chirika zine neri razisi kuchengetuwa, waromba wasi kuchengetuwa. Waya wano rarama hand to mouth, wano tengesa wasi kuchengetuwa. Apana ma social safety nisa.
Tino chipeza sei chirwele ichi Dr. Mazorera.
Chichaita uritunasa kupeza chirwere ichi COVID-19, inyaya yokubaya nomba. Saka urumene nga isi masimbawe ose ne maria yose pakunza nomba zaka wanda. Ezi no kutitimite target yedu yokuwa ya wanu wanusika 10 million by December. Zino turuwa turumene nufana kunza madosi zanita 4 million pa mwezi wanuwezi wachibaiwa. Tinotenda kutizo wakaisa masoja kuta abetsere kubaya vanu nomba asya tudango ya ambira ndecho kuti masoja ane noro wondo pakatipe vanu 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 chika masoja ni makaye yekushanda kwa wakaita ne vanu saka vanu moya wa ina kugazikana kuti vashande ni masoja zvakanaka hurumende ngai chisandura zvinhu ite kuti vanu vave ne confidence masoja atione chakaipa pakushandisa kumasoja dzimwe nyika dzinovashandisa munguva dzema crisis asi nyaya yenhoroondo yedu nemasoja iri kuitisa kuti tidaute kuti izvo zvinogamuchirika here kuvanhu
tiri mugwara rakanaka here rekupedza chirwere ichi
kuti tiri mugwara here rekutimise COVID-19 hatisati tarasika zvakanyanya chimwe chandoda kukumbirisa ndechekuti hurumende ngairege kuramba ichingoti tiso the best musadek, tiso the best mu Africa. Aiwa, yakona kukukompea ne wanu wasiri kugona. Ngati sete standard yedu, yataka sete yakutuda kubaya wanu 10 million by December. Standard yoyo yoveyo inoti guide, kwete kutitunuku kunda wa muomadofu wa rimu mdima, aiwa. Azunakururama. 4 million doses a month, tese toshanda pamwe chete, ndinoona tichishika pa target yedu.
Avo vange vari vaimbo vegurukota rezveutano muhurumende yomubatanidzwa, Dr. Henry Mazorera, vari parunhare ne Studio 7. Imwe nyanzvi mune zveupfumi inoti bazi rezvemari rinofanirwa kuumba kuvimbika kana richida kuti rikwanise kupinza muhomwe dzehurumende mari inobva kuzvara zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Muzvinafundo Gift Mugano vanoti nekuda kwekuti hurumende yakadzika mutemo weStatutory Instrument 127 uyo unorambidza vezvitoro kutambira mari yekunze. Vanhu vane hama dzavo dziri kunze kwenyika dziri kutumira mari kumusha havachaenda nemari idzi kumabhanga kana kuzvitoro sezvo vachitya kutorerwa mari dzavo nemutengo uri pasi. Muzvinafundo Mugano vanotaura mashoko aya zvichitevera kuziviswa kwakaitwa negurukota rezvemari muzvinafundo Mturi Ncube kuti vari kunze kwenyika vakapinza munyika mari inoda kusvika mamiriyoni mazana manomwe nemakumi mana nemanomwe emadhora ekuAmerica mukati memwedzi mitanhatu yekutanga kwegore rino. Asi vamugano vanoti pamari yose iyoyo hapana iri kupinda muhomwe dzehurumende nekuda kwemitemo yavakadzika yakaomarara. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yavakaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Vazimbabwenzi vari kunze kwenyika vari kubatsira zvikuru kutounza mari munyika. Ndofunga kuti makaona kuti even maripoti ehurumende zvatinotenda current account surplus tingati inoratidza account yehurumende pakufambidzwa kweforeign currency inopinda neinobuda. Takaita surplus 1.3 billion last year. Changachi driver surplus iyoyo. And chichaita kuti tiite surplus 2021 ma diaspora ari kuunza mari zhinji iri kuita kuti nyika ikwanise kusara nehomwe inonga ine surplus yepa mari dzinopinda nedzinobuda, right?
Mari iyo iri kupinda here muhomwe yehurumende, Professor Mugano?
Dambudziko rehurumende mari iyo kuti inouya nema money transfers, vanhu voitora pama money transfers voisa muhomwe dzavo, vonoisa pasi pepilo, nekuti vakaisa mubank hurumende ine tsika dzekudya mari dzevanhu. Chimwe chakazokanganisa hurumende kuti vazoshayawo mari iyi ndechekuti vakaisa statutory instrument 127 inova inova gwaro remutemo rinomanikidza makambani kuti vashandise official rate yepamusika weauction system mumashopu. Saka mitengo yakwira nemaus dollars, mashops avachatambirewo maus dollars vamwe vaya vari foma. Saka vanhu vaakutya kunoendesa mari kumashop nekuti vanoshandisa upiwa rate inonge isikamake sense. Haungaendi nemaus ako iwewe kushop, unopiwa rate ye85, iyo rate kublack market iri 140. Saka vamutuli vari kupembera zvavo mari iyoyo, asi havana chavanowana. Dai nga vasina kusa statutory instrument 127, mari iyo yaizoendawo mashop, voshandisawo rate yavanoshandisawo mashop, vozobhengawo mabhank iwozoionawo mari iyoyo. Saka vari kupembera hongu ndizvo, asi nekuti ivo havasi kuziva zvinoda vana vezimbabwe, vanofunga kuti vanhu vezimbabwe vakapusa, unongoti vaisa mutemo voteerera kungambudzi kutinhwa, hazvifambi like that. Saka havana chirauro chekutora mari iyoyo.
Saka pangagadziriswa sei papa vamugana?
Kunzwisachinonzi policy making and policy implementation chi, vanofunga kuti vakagadzira policy yavo ndo vachaimplementa. Saka the best way to go forward is that hurumende inofanirwa kuita policy consultation, voita consensus nevanhu vachazoimplementa policy yacho. Haugadziri policy woti iwo ndochaimplementa. Saka sekuti statutory instrument 127 vakangoigazeta under presidential temporary powers zvekumanikidza ndiyo itoti draconian policy. Saka vanhu vakuti chiimplementa yachona vachaimplementa. Saka unotanga pakutanga pakuti policy yacho inofanira kunge yachitanga yanzvera zvinoita vanhu pasi, kuti sei vasi kuunza mari nerate yeofficial rate, sei vanhu vari kuenda kumusika mutema. Inhava yekuti ukoku auction system mari haisi kubuda nenguva. Saka ngavagadzire zvoka, ngavamire corruption ka, ngavamire kabudisa madiamonds negoldi zviri kuita kuti mari ibude kunze.
Avo vange vari nyanzvi mune zveupfumi muzvinafundo Gift Mugano, vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Vamwe varwi vehondo yerusununguko vanoti hapana shanduko yakanyanya iripo pamabatirwo avari kuitwa nehurumende zvichienzaniswa nenguva yevaimbove mutungamiri wenyika Mushakabvu Robert Mugabe. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mumwe murwi wehondo yerusununguko vaClemens Mabalela vanoti hapana chakashanduka, vachiti mari iri kuwedzerwa ishoma zvikuru zvichienzaniswa nekukwira kuri kuita mitengo yezvinhu. Vamabalela avo vairwa vari divi reZimbabwe People's Revolutionary Army kana kuti ZIPRA vanoti kunyange bhiri rinobata varwi verusununguko rakapasiswa muparamende rikaitwa mutemo mwedzi mishoma yapfuura, hurumende inogara ichitadza kuzadzikisa zvinenge zvakabvumiranwa. Izvi zvinotsigirwa nasachigaro yambovi varwi verusununguko mudunhu reMashonaland West vaCornelius Mooni, avo vakaudza vanhu pakuvigwa kwerimwe gamba kumarinde yemuchinhoi kuti vakawanda vavo vapera kufa, zvekuti vashoma ndivo vachazowana zvavakanzi vapihwe nemutemo.
Ndikakutaurirai comrade minister, maybe you are not aware, tine vafo in less than 10 days muno muMash West vachaita.
Gurukota razvekudzivirirwa kwenyika pamwe nemagariro evaimbove varwi verusununguko amai Opa Muchinguri Kashiri vanoti upenyu hwevaimbovi varwi verusununguko huchashanduka nekuda kwemutemo wakapasiswa weWar Veterans Act. Amai Muchinguri Kashiri vanoti nekuda kwemutemo wakapasiswa patove nebhodhi richafambisa nyaya dzavo dzinosanganisira kuvakwa kwechipatara chavo pamwe nekuvhurwa kwemakambani akawanda vachiyamurwa nehurumende uye kuti vasina kuwana minda vapihwe.
Mutemo wakaenda kuparliamenti kumetapo maugeti akaita zvilonji maeconomic programs anosanganisa bhengi nememorial hospitals makambani etourism kuwataita malodges mumapaki akasiyana siyana. Gavhumendi yakadhoneta maaset neminda yawakaisa throughout the whole country. Ukapiwa minda president achipa maovheterani bhodhi rakachuzwa bhodhi racho wapo nemaovheterani.
Studio 7 nakukwanisa kuwana uwandu hwevaimbovi varwu verusununguko vachiri vapenyu sezvo munyori weboka rinomirira vaimbovi varwu verusununguko reZimbabwe National War Veterans Association vaDouglas Mahiya vanga vasiri kubatika panharembozha yavo. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena.
Tarisa zviri mumapepa nau anasi. Zimlife.com rinoti vanhu vana vakafa vamwe vaviri vakakuvara nezuro masikati mushure mekukududuka kwemotikari yavakange vari padyo nefilabusi. Zvinonzi mutyairi akarova gomba kana kuti pothole akatadza kudzora motikari mumugwagwa. Motikari iyi yakange yakatakura vanotenga nekutengesa murivo vakange vachibva kunohodha kuBulawayo vachidzokera kumusha kumberengwa. Muzimlife.com mekare Zimbabwe Republic Police vanoti nyaya yekushaya kwemwanasikana Memory Machaya kumarange mudunhu reManicaland yave kutorwa semhosva yokupondwa kwemunhu. Memory uyo akange aine makore 14 akashaya chipona akachengetwa amai vake vasipo uye rufu urwu rwakapanzwa kubva kumapurisa. Newsday rinoti mhuri yemutambi wenhabvu ane mukurumbira Joe Mugabe inoti Joe achachengeterwa kumusha kuZimbabwe. Joe Mugabe uyo aitambira Capes United akashaya nemusi wesvondo kuUnited Kingdom mushure mokurwara nechirwere chegomarara. Mhuri yaJoe Mugabe inoti vari mubishi rekugadzirisa magwaro ekuti mutumbi waJoe Mugabe wounzwe kumusha. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Kadini paStudio 7. Inini nyaya yangu iri pakuti ndoda kutaura kune avo vose vanonyanya kutaura nepa social media vachipopota vachiti government iripo yazouraya zvinhu yauraya nyika chichi. Tinoda kuti kune vanhu ivavo vanowanza simba pamuromo sepinjisi asi kana vazouya paground kana kuti vachifamba chaipo vanenge vakangonyarara vachingoti dai vamunangagwa vabva papinda vachamisa. Dai vainyatso kuziva kuti nyika yakambobvepi uye iri kuendepi vaikwanisa kuita zvekuti kana government yachona vachikwanisa kuibvisa vaigona kuibvisa. Zvino inini ndoona semunhu wavanopusha vachitaura kuti dai ariye apinda pachigaro vanopusha munhu ari mumota yake semuenzaniso asi iye akatsika mabhureki because izvezvo ari kutaura vachiti dai vachamisa vapinda dai vamunangagwa vabva vari kuzama kuda kupusha chamisa asi iye chamisa vachona izvezvi ari kumboti kudii.
Magadi vanhu veStudio 7, ini ndine chichemo chakati siyanei nezvepolitics. I'm not a politician, asi chichemo changu ndechekuti ndiri mugaro paBirchenough and ndine imba kugrowth point paBirchenough. iri under council inotongwa ngemurambinda tinobhadhara mari yelevy everything but there is no development and ipa bechina pamusika ipapa apana development but mari inobhadharwa inotorwa yechiende ko developwa murambinda vamwe vana izvozvi zvitatakura takurira mbechina fimomo tine mastend atakapihwa ndiana mambo tatane vana vari kuda mastend unozva kanzire chiti mastend iwawo haazi pamutemo okay chiuyai muti katire mastend apinde mukanzira haauyi kuzoita izvozvo saka toshaya kuti chaizvo chaizvo tiri vagari vombechinafu munomu totya here kudhevhelopa mwatakazvarirwa munzvimbo yatakazvarirwa
pastudio pastudio apo makadiko nomukomadhonga nanasesimavelasi ya ndinefara hangu asi handifari nenyau yezviri nenyaya dziri kuitika muzimbabwe zimbabwe yaoma zimbabwe yasvika pakuoma hapana chakanakira chimwe kubva zvakapindwa munangagwa zvinhu zvose zvatova bad to worse kutonyanya kuoma kuomesesa vamugabe vaitori nani zvachose vamugabe vaitori nani nokuti vaiziva zvavanoita vaidzisa maprice control ino vaed hapana nezvinozikamwa kana hapana basa ndirongo updata vanhu vachiponda vanhu kwataura izvo wasungwa kungoti nai vedu izvi zvadai watovharigwa kungoti nai miwadai wotovharigwa wotosungwa iyezvo vari kubhizi bhizi nokuda kuvhiringa mdc alliance yayayaya yavachamisa
makadii apopa studio 7 makasimba here ndoda kutaura pamusoro penhomba iri kubayiwa vanhu kuti zveshuwa munhu kana achinzwa akasununguka ngaaende anobayiwa nhomba yekudzivirira chirwere checovid-19 bcause hapana imwe nzira inogona kuita kuti tibude mumadhaka atiri kunze kwekungonobayiwa nhomba saka zvoda kuzvipira kuti tibayiwe nhomba zvakakosha kuti tiende tese ndinokurudzirawo vamwe kuti vose vanoda kubayiwa vaya vanoti South Africa inoramba kubaya vanhu vanobva kuzimbabwe kumozambique malawi kana inobaya hande tinobayiwa hande vanonzwa vakasununguka ngavaende vanobaya nhomba yekudzivira chirwere checoronavirus ini ndakatobayiwa handitori boa
mangwana akanaka namukomajonga akandemiri anamukomablessing zulu anamukomatanonokawanje ini zvangu ndini Peter ndiri kuno South Africa kuPolokwane ndichikumbira kuda kuzivawo ngemamiriro aita bato re MDC Alliance bato revanhu bato rinotungamirwa naPresident Nelson Chamisa kuti tavapapi nezita remusangano zvakamira sei taikumbira kuziva ngoti mumwe tiri kuna muunzi MDC ai saka tinyatsokuziva kuti avakondifisika saka tinokumbira mutibudiro pachena president tizive kuti maelection mavhoti ari kusvika 2023 harawa chembere kumamureserva avari kukondifisika hachazivi kuti zvamira papi saka tinokumbira president mutiudzewo mutitaurirewo ipapo pastudio 7 mbobudawo muchitaura pastudio 7 kuti zvakamira sei kuti zvakamira sei kuti taakurasika tichazivi kuti tamira papi nemusangano ngokuti monzoro wanetsa monzora
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. COVID-19 iri kupararira zvinotyisa mudunhu reFlorida. chikoro chepamusoro chinoongorora kutapurirwa nakwechirwere ichi pasi pose cheJohns Hopkins University chinoti kutapurirana kwechirwere ichi muFlorida kwakakwira nezvikamu makumi mashanu nechimwe kubva muzana mumazuva manomwe apfuura kubva musi wa30 chikunguru kusvika musi wa5 nyamavhuvhu vanhu vanoita 134,506 vakatapurirwa chirwere ichi. Kunyangwe hazvo chirwere ichi chiri kupararira zvine mutsindo mudunhu iri, gavhuna weFlorida vaRon DeSantis hapana chavari kuita asi svondo rapera vakatodzika mutemo unorambidza kumanikidza vanhu kushandisa mamask kana kubayiwa nhomba, izvo zvakakonzera vamwe vabereki kuendesa vaDeSantis kumatare edzimhosva vachiti mitemo yezveutano isina simba inopinza vana vavo munjodzi nokuvatorera kodzero yavo yekudzidza. Dr. Gwekwerere vanogara muFlorida vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka mudunhu iri, vachiti Florida idunhu rinodiwa nevanhu vazhinji vanouya kuzoshanya nguva dzose dzose. Naizvozvo ndicho chimwe chezvikonzero zvokupararira kwechirwere ichi.
Nyaya yeCOVID-19 kunoku iri kutaridza kuti manhamba ari kukwira. Tiri kunzwawo ndufu apo neapo maererano neCOVID. Uye maonero angu ndeyekuti kunoku kune nzvimbo dzokutandara dzakawanda, kwanga kuchiwanda vanhu nguva ino yokudziya yatinotisama. Vanhu vangu vachitobva kunze kwenyika, vamwe vachibva kuna mamwe matunhu vachiuya kuzotandara kuDisney nedzimwewo nzvimbo dzine zvinotandadza. Saka kupararira kwayo kunenge kuchakarowanda. Izvi ndezvandinongotaurawo somunhu unogara muno nezvandanga ndichiona.
Tinoona kuti gavhina wedunhu reFlorida iri ari kunetsana nevamwe vagari pamusoro penyaya iyi. Chii chiri kuitika, Dr. Gwekwerere?
Iko zvino gavhena wedunhu reFlorida vakaisa mutemo wokuti unoda kupfeka mask unopfeka, usingadi haadi, hazvichamanikidzwi. Saka pakadaro ipapapo panoti vhundutsei, nemhaka yekuti kune mamwe mhando dzeCOVID dziri kubuda idzi dziri kubva kune dzimwe nyika idzi. Then asi isu hedu matinogara navamwewo vandinowadzana navo maski hatitosii, namasanitizer naizvozvo zvesocial distancing isu hatina kuregera. Tinotya beta kuchengetedza upenyu, uye vanhu vazhinji ndinoona hangu vakabayiwa chero vamwe vachizorwara, asi generally ndoona sokuti vanhu vazhinji vemudunhu muno vakabayiwa iwo mainjection okudzivirira utachiona hweCOVID-19. Tongovimba kuti ishe vachatichengeta ipapa.
Avo vange vari Dr. Gwekwerere vari parunhare kuFlorida neStudio 7.
Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5KU band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu www.voashona.com kana paFacebook page yedu yeVOA Shona.
Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Dzimwe nyanzvi dzezveutano dzinorumbidza hurumende mukuwedzera mamwe masvondo elockdown. Bazi rezvemari rinokurudzirwa kuumba kuimbika kana richida kupinza muhomwe dzehurumende mari inobva kuzvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. COVID-19 iri kupararira zvino mutsindo mudunhu reFlorida muno muAmerica. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.